The World Bank, watarangura kuti 2024 igore rungarakati omei zvakati simbei kupfuura 2023 nekuti kune drought yatakatisana chekutiona tese kuti mvura haisi kunaya zvakanaka, saka izvozvo zvinodzorera kumashure mafambiro eupfumi hwenyika. Chechipiri, maprice emacommodities zvaya zvitingatirecherwa zvedu zvatiotengesa kunze kwenyika zvichanga zvichiona mari iri pasi nekuti China iri panumber one pakutenga chigadzirwa inonge isi kukurawo zvakanaka nenhau yemakakatanwa anonge ichiita nana America and also nekuti matambudziko acho asangana negeopolitics dzakanganisa upfumi hwekueurope kunova kumaketi yechina zvakare taita sarussia ukrainewo.
Ko kuwedzera kweupfumi nezvikamu zvinodarika zvitatu nechidimbu kana kuti 3.5% munozvionawo sei?
Ifigure yakaratidza kuti nyika yedu icharidzikei iri pasi zvakanyanya petageti yakapiwa naminister of finance yekuti tisvike kuupper middle income 2030 taifanira tichigrowa ne7%. Saka zviri kuratidza kuti nyika ichanga ine matambudziko. Chinongonyevenyutsa ndechekuti tine positive growth iri kufungidzirwa asi tinozoona itasvika kuti tinozokwanisa kuibata here nekuti pamwe pacho aya anonzi mafocus or maestimate tazosvika ikokoko tinokwanisa kuzipesa taona 1%. Inini pandiri kugere panapa handisi kufunga kuti tinokwanisa kuona 3.5%.
Asi muzvinafundo mugano, kana Zimbabwe ichinzi iri kukwira nezvikamu zvinodarika zvitatu kubva muzana kana kuti iyo 3.5% inenge ichibva papi chaizvo, nekuti vamwe vanoti upfumi huri pasi zvakanyanyisa zvekuti kukwira kweupfumi kwakadaro hakuna zvakanyanya zvinogona kubatsira.
Inonge ichibva kumasectors. Chinoitika nyika yedu yeupfumi hwenyika kumira kuyakaita 60% yeekonomi yemaservices. Saka nyika yedu iri kubhenefita nyaya yekuti ine 60% yemaservices. Tourism iripo, education iripo, retail and wholesale iripo. Education haikanganiswi nedrought. Tourism haikanganiswi nedrought. Vanhu vanongoshanya vachiuya. Saka izvozvo zvino zvinokombanzeta kakusafamba kakanaka kuita agriculture nekumining. But dai yanga iri 3.5% of an elephant yanga yakanaka, taitofara nayo zvakanyanya. Zvino i 3.5% yegonzo nekuti ikonomi yedu haisi kukura, ingori pa 20 billion.